This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 26, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Makanzuro echitungwizani Epworth anopotsa dzimba dzevanhu dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Harare Residence Trust yoronga kukurudzira vagari vane zvikwereti kukanzuro kuti varambe kuvharirwa mvura yavo.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanonyomba vaimbova gavhana webhanga guru renyika vaGideon Gono vachiti munhu asingazive mutemo.
Musakanganwa kuti mukupera kwechirongwa tichakuverengerai tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuno kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Makanzuro eEpworth nechitungwiza nhasi afumobata jongwe muromo achiputsa dzimba dzevanhu vari kunzi nehurumende vakavakira dzimba dzavo pasina kukodzera. Nzvimbo dzaputswa dzinosanganisira Manyame Park kuSt Mary's, Zengeza 5, Seke, Units A, C, N, O, P neRiverside. Dzimba idzi dzaputswa kunyange hazvo vagari vachishanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vaenda kumatare vachiti zvekuputsa dzimba pasina kupa vanhu muripo kana pekugara hazvisi mubumbiro remitemo idzva. Asi kuEpworth vanhu vanonzi vazobatana kudzivisa kuputswa kwedzimba dzavo nekanzuro. Hurumende iri kuita izvi kunyange hazvo yakamboshorwa nesangano reUnited Nations muna 2005 mushure mekuparura chirongwa cheOperation Muramba Tsvina chakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vasisina pekugara.
Asi hurumende inoti vanhu vekuchitungwiza neEpworth vakavakira dzimba panzvimbo dzisina kukodzera dzakaita sepasi petambo dzemagetsi pamusoro pepombi dzemvura dzemasiwage uye paida kuvakirwa zvikoro. Tabata mwaputsirwa imba kuUnit A amai Tsungai Munyengwa kuti tinzwe zvaitika.
Vangouya 2 AM kangotanga kungopfunza dzimba vachimutsa vanhu. Pafunchinda handisipo ndatozofonerwa 2 AM vacho ndoedza vanhu vachangu vachinzinde vekukanzuro.
Saka pamba panga painani?
Pamba panga pane mukomana anga ari panga akarara imomo bati atomutswa.
Ko midziyo yenyu yaiswa kupi?
Midziyo yacho hayangonzonaburitsa mise panze.
Manga muchikwanisa here kuwana nguva yekuti zvinhu zvese munge muchizviburitsa panze?
Zvanga zvisingambowanikwe nguva bhezana vachangu vanenge vanga vachitoita zvekuhandira chaizvo. Bhezangu vachiti vakaona vanhu vakuya vanga vachimbo vachitanga kuchizva.
Manga mayambirwa here kuti vachaya kuzoputsa dzimba idzi?
Havana kana kutombotiyambira isu. Tatozongoshamisika nda kutofonerwa kuti zvona dzimba dzadziri kupwanya.
Chikonzero chei chiri kuita kuti dzimba idzi dzipwanye nekuti vamwe vehurumende vari kuti makavakira dzimba pasipo? Zvakafamba sei pamba penyu apa mukatsanangure?
Ivo vari kutaura kuti zvona takavaka pasiripo ka asi dzimba idzi takadzipuwa dzichinzi dziri right hapasi pasi pematengi hapasi pasi petambo dzemagetsi. Saka hamuna kuti chii chazoitika nekuti vakambotaura kuti takukupai mukana wekuti muchidziendesa mukanzuro mobhadhara mari yamuchabhadhara penalty fee ofuchi taka tabvumirana nazvo. Saka izvi zvekupfunza izvo vasina kana kutombotiudza.
Saka iko zvino mucharara kupi?
Hatisi kutombozva kuti nhasi tichirara kupi nekuti dzimba dzapani. Saka hatichatombozva kuti takutoitawo sei.
Mune vana here?
Vana ndinavo.
Vangani?
Ndine vaviri.
Avo vanga vari amai Tsungai Munyengwa vaputsirwa imba yavo kuUnit A. Vanga vari parunhare kuchitungwiza kwakare. Tabatawo mutauriri wesangano revagari rechitungwiza Residence Trust vaMavela Skumalo kuti tinzwe zvaitika uye kuti zviri pamutemo here.
Taenda paSt Mary's Police Station tikanovhurisa dokhedhi tichisungisa kanzuru zvikuru sei mutungamiri wayo vaMakunde nekusora dare kwavaita kana kuti nganzi pachirungu contempt of court. Saka izo zizi tirimusisire kumhanya nemagweta edu kuti anyorerewo zvakare kudare guru rehigh court kuti vanhu vaya nyaya iya vakaunza kunoko vatora mutemo vakaisa mumaoko mavo vakapunza dzimba.
Asika zviri kutaurwa nekanzuro nehurumende ndezvekuti vanhu vavanga vavakira dzimba pasiripo hadzifaniri kunge dzichiputswa here?
Hongu tinodaira dzimba idzi dzinogona kunge dzichifanirwa kunge dzichiputswa, asi mukumbiro idzva renyika remutemo rine zvinotsanangurwa zvinofanirwa kuitwa munhu asati apunzirwa imba yake. Zvinonzi izvi zvinofanirwa kuitwa musure mekunge munhu awana mvumo inobva kumatare edzimhosva. Saka ndo yatiri kukatsikamadzikana yekuti anayo here mvumo iyi. Saka mutsvagurudzo dzedu ndokuona kuti aiwa sezvo neyainge isati yagarirwa pasi kudare rehigh court havana gwaro iroro rinovabvumidza kuti vange vachiita zviito zvavaita izvi.
Mutauriri wesangano revagari rechitungwiza Residence Trust vamevelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza. Tabatawo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda avo vaenda kunoona zvange zvichiitika kuEpworth.
Vanhu vekuEpworth local board vashande vakauya kunoputsa dzimba idzi vachishandisa matanda, wanga vaine pfuti vatomboridza mapfuti. Takwanisa kuonawo manonzi muchirungu matear gas canisters zvinoshandiswa pakumwaya mweya unotosora uyawo nemapurisa, zvashandiswawo makuseni pamboo itaka kukakavadzana kana kusawirirana. Vanhu vagari vekuEpworth vashushikana nekuti vakupusiwa dzimba. Mapurisa amwe tazoona umwe azosvika watiriko anga achinomhanya-mhanya kuno kwawedzerwako, nekuti vanhu vagari kuEpworth vari kutosya pari zvino zvokuti vatokumbira kuti dai vaona rubatsiro kubva kwatiri.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vasungwa, ichokwadi here ichi?
Pane vamwe vasungwa vanga vachinzi vanga vachitora mapikicha. Vamwe vacho vari kunzi vasungwa kunzi vari kunzi vamhosva yekunzi mari wamapurisa panguva pambonetaka kukakavadzana kunetsara pakati pevagari nevauya kunoputsa dzimba dzevanhu.
Tichitaura negurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vari kuti imi vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ndimuri pamberi kukurudzira vanhu kuti vatyore mitemo yenyika vachingovakira-vakira dzimba chero pavada. Ichokwadi here ichi?
Tirikuchema-chema kuti vachombo vangaita zvakanaka vakatipindurawo tsamba dzoti akavanyorera dzakawanda zvikuru, tichimbovabvunza pavaita matiretsa kuti vada kuzvitireko dzekuputsa dzimba izvi zvisiri pamutemo uye vasati vakira vanhu pakugara. Zvingavabatsira vachombo vakakwanisa kutorawo kumbiro kand consul union yetsva yeZimbabwe tinayo, kana varoda kuti magwaro kuti vape vakwanisa kuerenga togona kuvabatsira kana kupedza usiku wanhasi chaiwo tichivadzidzisawo kuti kwete kodzero dzepekugara right to shelter zvamubiro idzva reZimbabwe.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata vakuru vekanzuro dzeEpworth nechitungwiza sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo, asi gurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo vanoti havaoni chakaipa pane zviri kuitwa nemakanzuro aya.
Tiri kutsigira zvoitwa nemalocal authorities vachitedza mutemo, the rule of law. The local authorities are obligated as the superintendents of the areas and the planning authority to demolish my buildings kana vanhu vari kuvaka ipapo vapuwa yambiro vakaramba kutsa vega.
Asi vachombo vamwe vari kuti pane vamwe vanhu vanga vachitengesa iwo mastands iyayaya vasati vasungwa, asi vamwewo vakatenga mastands iyaya vanova varombo vacho vakanyanya ndo vanenge vari kuomeserwa. Zviri kufamba sei papa? Muchaita sei nevakatengesa mastands nemamwe makanzuro aita wo?
Vakavatengesera ndaanani tivasungisike vaende mujeri, ivo tovapa mastendi atabva mukulaunch manje mabhendinga yose kuti vawane mastendi ari pamutemo avanobhadhara padiki padiki nemhuri dzavo vakagara zvakanaka vakabva munyaya dzeuroja. Ngavatiudze kuti dhanani tinoda kuvasungisa.
Saka mutemo kavachombo unoti kana vanhu vachinge vaputsirwa dzimba mubumbiro remutemo idzva vanofanira kuendeswa kumwe kwekugara. Ivo vaputsirwa dzimba vachaendeswa kupi?
Kuti ugare pasi pemagetsi ugofa igozi dzakauraya munhu zviri bheta kukubvisa umire zvako pasina pausingafe nemagetsi. Saka tiri kutosera upenyu nekubvisa vanhu vangafe.
Saka vekuchitungwiza vari kuendeswa kupi?
Kuchitungwiza totova ne 15,000 more than 15,000 bastends atabva mukulauncha today kuchitungwiza. Tiri kuti ngavauye vatore mastendi vanozonobhadhara mari yekutenga leta vatovaka dzimba.
Ndekupi uku kune mastends matsva?
Kunyatsine sekheni takatopedza kare kare ende vanozviziva.
gurukota runarane zvematunhu vaiginjas chombo vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Rimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti richakurudzira vagari vane zvikwerete kukanzuru kuti varambe kuvharirwa mvura yavo. Izvi zvinotevera chiziviso chaitwa nekanzuro yeguta reHarare chekuti ichavhara mvura kune vagari vanga vasingabhadhare mitero kwemwedzi mitatu yadarika. Kanzuro inonzi yapawo meya weguta vaBenard Manyenyeni mutoro wekuti vateverewo zvikwerete zvine mahofisi makuru akaita sehurumende, makanzuro akapoteredza guta reHarare, vadare veparamende pamwe nemakurukota avo vanonzi vane zvikwerete zvinoita mamiriyoni emadhora. Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kanzuro haifanirwe kuvharira vagari mvura sezvo iri kodzero yemunhu wese kuti awane mvura pasi pebumbiro remitemo yenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kanzuro yeguta reHarare inoda kudaro nechikonzero chekuti iko zvino mwedzi wapera wakuda kundowana mari dzekupa ma32,000 kuna town clerk, ma15,000, ma24,000 kune mamwe madirectors nedzimwe mari dziri pamusoro-soro. Saka isu tiri kuona kuti kana vari kuda kutsvaga mari nenzira yakadaro, mvura ikodzero yemugare wese. Hakuna mvura yemugari inonzi yavharwa nevanhu vekanzuro wasina order yecourt. Ngavaende kumagistrate court vanosvike vataure nyaya yavo seCity of Harare. Munhu ozvimirira achizvidefenda.
Imi sesangano revagari, zvii zvamuri kukurudzirawo vagari vemuHarare pamusoro pedanho iro?
Kana munhu achinge avharirwa mvura achinzi ane chikwereti uye pasina court order inopa simba kuCity of Harare, chiri kuti mugari usanetseke nekumboda kundotsvaga mumwe munhu anokumiririra. Section 77 yeConstitution yeZimbabwe inoti mugari ane kodzero yemvura. Saka kana mvura yavharwa, munhu ngaaivhure mvura iyoyo warambe wachiishandisa, nekuti nzvimbo zhinji mamita evanhu haachashandi. Saka wari kutaura kuti water bill riri kubva pai.
Hamuzoisa vagari munjodzi here kana vakanga vakuonekwa vakuvhura mvura voga?
Chekutanga ndechekuti kana city yaita temba nekodzero dzevagari, hazvina kodzero yekuti iwo wange wachiedza kuchengetedza zvavo, wachitadza kuchengetedza mutemo wenyika. Constitution ndiyo supreme document rinochengetedza kodzero dzevanhu, macitizens. Saka mvura ikodzero, vagari vane kodzerewo yekurwira mvura yavo. Hawana mumugwagwa mavaenda, asi vari kungoti kodzero yangu yemvura ndinoida. Saka weCity of Harare ngavatsvage masoja kana vada izvozvo, ngavatsvage mapurisa ane pfuti anofamba nawo wachizobhadhara mapurisa acho. Nekuti kana wasina court order, basis yekuti mugari akambopiwa mukana wekuti azvimiririre kuti ndatadza kubhadhara ngei uye sei chikwereti chakadaro, haana kuupiwa.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Asi meya weguta reHarare vaBenard Manyenyeni vanoti kanzuro yavo haidi kutanga hondo nevagari, asi kuti vashande pamwe mukusimudzira guta kuburikidza nekuti vagari vabhadharawo zvikwerete zvavo.
Chekutanga ndinokumbira kuti Harare Residence Trust vatange vatipawo mazano ekuti mvura iyoyi tikwanise kuwanisa vanhu. Mvura haisi kunhongwa, ine mutengo unoitwa kuma $3 million dzimwedzi wega wega kuti mvura iwanikwe iyoyo. Saka tinokumbira kuti veHarare Residence Trust vave vanhu vanotora basa racho kubvira vanotangira nekwarinoperera tishande tese. Vavatiudzewo kuti tingaiwa nekuti mari yekuti vanhu vari vemuHarare varambe vachiwana mvura.
Vari kuti danho ringatorwa nekanzuro nderekuti vatokwirira matare vagari vane zvikwereti ava.
Ndauya ndione kuti tichibatsira nezvamusoro pamwe chete panyaya iyoyi. Ndikuona kumatare kusingaunze mvura ende kusingaunze mari. Ndavasunungisi namba dzangu anodziziva, tagara tichandiriri zvakanaka, taramba tichandiri zvakanaka. Vave vanodzei kumatare ungatibatsire zvipi panyaya yemvura.
Asi mune zvimwewo here zvamuri kuitirawo kuvagari musati matora matanho ekuvavharira mvura ivo vane zvikwereta?
Tanga tichikumbira kuti tive vanhu vane vari responsible. Chekutanga, mastakeholders emaresidence association ngavatange nekukurudzira vari kuwana mvura kuti vagadare mvura ndekuti mvura yacho irambe ichiwanikwa ndopati vakangira ipapo ndovanzana ukama hwedu ngatirege kumirira kuti zviite tozoo kuti ava ndovakaipawo ndovakanaka basa ravo ngarive from start to finish tichinge tichima partners from start to finish zvavaita so far kukurudzira vagari kuti vabhadhare mvura kuti kana vabhadhara tokora machikwata kugadzira ine mvura kucherefa ine mvura nekuipomba nekuti vagari vaiwane ndokushanda zvakanaka kuvo.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vaGuy Scott vari kuramba kuti mutungamiri wenyika iyi vaMichael Sata murwere uye vari kurapwa muNew York. VaSata havana kutaura nechitatu kumusangano weUnited Nations General Assembly sezvange zvakarongwa. Asi mapurisa eNew York audza VOA kuti vaSata vakarapwa vari muhotera mavo nezuro navana chiremba vanoshanda nebazi rinoona nezvekunze kweAmerica. Asi vaScott vaudza paramende yavo nhasi muZambia kuti utano hwavaSata hwakanaka uye havana kana kumborapwa muAmerica.
European Union yashora Russia nhasi nekurambidza kwayaita kupinda munyika iyi nengo yeparamende yemuEuropean Union. EU yati zvaitwa neRussia zvekurambidza amai Rebecca Harms kupinda munyika iyi hazvitambirwe. Amai Harms inhengo yeparamende yeEU uye varisa chigaro wechikwata cheGreen. EU inoti amai Harms vakaita zvose zvinodiwa neRussia vasati vapinda murwendo rwavo.
Mumiriri weAmerica vateereri rambai makateerera kunhepfenyuro yevanhu ane muchirongwa ndini Blessing Zulu nemuwango Jonga Kandemiri.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Bruce Wharton vakatambirwa nevanhu vairatidzira kwamutema vachiti havasi kufara nezviri kuitwa neAmerica iyo vanoti yakatemera zvirango mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo muZANU PF. VaMugabe vakashoropodzawo America neEuropean Union nezuro kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York. Mutoro wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iye.
Vanhu vane chitsama vane zvinyorwa zvainyomba America vakaungana kwamutema apo mumiriri weAmerica vaAmbassador Bruce Wharton vainge vashanyira nzvimbo iyi. Mumwe wevairatidzira ava uye vari kanzura weward 9 kwamutema kanzura Tendai Makuyana vakati budiriro yaizowanikwa munharaunda mavo kana zvisungo zvakatemerwa kwamugabe nevamwe vavo zvabviswa zvose.
Chinhu 1 ichocho chinganga chabva zvinhu zvese zvinotinakira masanctions regai ndidzokorere zvakare masanctions kana masanction akabva muwadhi mazviita ndapedza hangu.
Asi vaAntoni vakati vamugabe ngavagadzirise zvinhu mumba mavo kwete kuwanda nenyaya yezvirango vachitaura pakupemberera kubudirira kwevarimi vemabhanana kwamutema avo vari kubatsirwa nebazi reUSAID. VaAntoni vakati Zimbabwe ine mukana mukuru wekuti ibudirire kana pakava nehwaro hwakanaka hwekugadzirisa nyaya dzezveupfumi uye utongi hwejekerere.
I absolutely believe that Zimbabwe is a powerful country. That Zimbabwe has the ability to chart its own future.
VaAntoni vanoti pavanhu vakatemerwa zvirango ava pamwe chete nemakambani avo hapana zvinokanganisa veruzhinji vemunyika mumararamiro avo. Mumiri weAmerica vanoti ukama huri pakati peZimbabwe nenyika yavo ucharamba huripo uye vachibatsira mune zvakawanda zvinosanganisira dzidzo zvekudya zvekuti vanhu vawane zvinovapa choviri. VaAntoni vakatora mukana uyu zvakare kuramba mashoko ekuti hurumende yavo yange ichishandidzana nevamiriri veparamende 12 mukutapa mashoko uye zviri kuitika muZANU PF nemuhurumende yavamugabe. VaAntoni vakati sekuziva kwavo kutyidzana kwavo nehurumende yavamugabe kwagara kuripo nekushandidzana mune zvakanaka nevamiriri veparamende munyika yose. hurumende yeAmerica pasi pebazi reUSAID yakabatsira nemari inosvika zviuru mazana masere pakugadzirisa michina uye zviborani zvinopomba mvura yemadiridzo yeminda yemibhanana kuvarimi vekwamutema uye kwachibuwe kuchipinge West nemusikavanhu. Mari iyi yakashandiswa zvakare mukutenga mbeu yemabhanana uye mishonga yacho apo pakatanga urongwa uhu mugore ra2009. Varimi vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu vari kubatsirikana nekurima mabhanana aya. Varimi ava vari kushanda pamwe chete nekambani yematanuska inorimawo mabhanana iyo inovabatsira pakuvatengesera mabhanana aya kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 kwamutema, ndini Loida Moyo.
Vaimbova gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono nhasi varamba kutaura pamusoro pekushoropodzwa kwakanyanya kwavakaitwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo pamusana penyaya yekusarudzwa kwavo kwavaGono kuti vamirire ZANUPF saseneta kubhuyera. Mumashoko abuda mumapepa nawo nhasi, vaMoyo vashora zvikuru mashoko avaGono ekuti pane vamwe muZANUPF vari kuda kuvatadzisa kuti vatore chinzvimbo chekumirira bwera muSenate vachiti uku kutaura kwemunhu asingazivi mutemo. Izvi zvinoteverawo danho reZimbabwe Electoral Commission rekurambidza vaGono kuti vatore chinzvimbo ichi richiti havana kunyoresa kuvhota kumaNikaland. VaMoyo vanoti nekushora vamwe muZANUPF kuri kunzi kuri kuitwa navaGono zvoratidza kuti vaGono munhu asingazive mutemo. Vativo hazvibviri kuti mutemo ushandurwe kuitira kuti vaGono chete vakwanise kunge vachitora chinzvimbo ichi. Studio 7 yabata vaGono avati havadi kutaura nezvenyaya iyi. Mutauriri weZANUPF Varugare Gumbo varambawo kutaura vachiti nyaya yavaGono ichataurwa nezvayo mupolitibhiro yeZANUPF svondo rinouya, kwete kunepfenyuro nemapepanhau. Mutungamiri weStudio 7 abata nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaNkulule Kosibanda avo vari kuti kuita kwavaGono navaMoyo kunoratidza kuti makakatanwa ari muZANUPF asvika pachidanho chepamusoro-soro.
Zvandiri kuona zvakakosha zviri kubuda munyaya iyi ndezvekuti aiwaka mutemo wemuZANU hausiri pachena chero kuvanhu veZANU chaivo chaivo. Saka zvataitaura ziya kuti vamugabe vari kukanganisa kuda kutonga nemasimba makuru, tava kuona kuti zvino pavaa kutadza kuita mutemo paakuita pachiita kurwisana kwakasimba. Statement yabuda iyi ndinofunga kuti ndeimwe yemastatements akasimbisa chaivo chaizvo ari kubva kuZANU, ari kuratidza kuti pane mativi akati kuti ari kurwisana. Ndofunga kuti akuratidza kuti kuZANU chaiko hakusina mutemo kana mutongi gava anoti kana paita vari kurwisana vasiri kuwirirana kuti aiwaka chiitai zvakati ndo zvatinoda ndozoita kuti musangano uendere mberi. Paakuratidza manje kuti aiwaka musangano uyu wapindawo mucrisis yakaita yatanga tichiona kunana MDC nevamwe nevamabato anoita nezvematongero enyika.
VaGono vanoti ivo hakuna divi ravari kutora panyaya yemapoka ari muZANUPF. Asi kushoropodzwa kwavaitwa navaMoyo avo vanonzi vari kwaMnangagwa kunoreva here kuti divi rekwaMnangagwa riri kuona vaGono semunhu ari kudivi rekwaMujuru?
Ndofunga kuti zviri pachena kuti ivo pavatoti aiwaka pane vari kuda kundidzivirira kuti ndisapinde munyaya dzematongero enyika, vanga vachitorakidza kuti ivo varofunga kuti vane rimwe divi ka vari kune rimwe tivi riri kurwisana nerimwe. Saka izvozvo zvatoratidza kuti aiwa pane kurwisana. Uyezve iyi tsamba yazonyorwa navaJonathan Moyo kuratidza kuti aiwa ravo kasaidi harisi ranaJonathan nderimwe racho iri, asi tofanirwa kutoziva kuti imo muZANU chaimuchaya vanotozivana kuti uyu uri kwaka akamira apa uyu akamira apa. Ende zviri pachena kuti vaGono